Mashoko iwayo avamunanga pamusoro pekutini vanhu ngavasiyane nenyaya yekungochema nezvirango zvisipo mashoko makukutu nekuti ichokwadi dambudziko guru pane zveupfumi hweZimbabwe hazvisi zvirango zvisipo asi kuondonga nyika pamatongero huori chizivano uyezve kusagona basa ndozvauraya nyika kwete zvirango zvinenge zviri muzviroto zvevanhu
tinonzwawo zvakare vamunangagwa vakataurawo pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti vanhu vanofanira kudzidza kugarisana kunyange muine maonero akasiyana muchitarisa mamiriro ezanup f nezviri kuitwa navamunangagwa zvii zvamungataura tingati here vauya nezuva kana gwara idzva muzanup f
hapana gwara idzva riripo shoko rekuti mhirizhonga kwete pane zvematongerwo enyika ishoko rakanaka asika muromo hauzarirwi nerwizi chakakosha kuita kuratidza nemaitiro kuti mhirizhonga haitendedzwi kureva kuti vamunangagwa ngavataurire mapurisa kuti vaite basa sebasa vanenge vaita mhirizhonga vasungwa iko zvino munguva yapfuura tiri kunzwa kunzi nzvimbo dzakasiyana siyana kuri kuitira mhirizhonga kuepoti muHarare kumasvingo nekune dzimwe nzvimbo asi vanhu ava havasi kusungwa ndo chekutanga chinofanira kugadzirwa chepiri vamunangagwa ngavataurire vatsigiri vavo muzanup f yavo kuti vasiyane netsika yemhirizhonga nekuti tinoziva kuti iko zvino tichienda kusarudzo mhirizhonga yakanyanya inobva kune vari mubato riri kutonga nekuti vanenge vachiti ivo havasungwi nemapurisa uyezve hapana chinovawana saka mashoko avamunangagwa vaita mutsiya paduku ngavataure vatiratidze tione vanhu vachisungwa vachienda kumadzijeri toziva kuti zviro kwazvo mhirizhonga haitiyo zvakarewo vaya vakaita mhirizhonga yakaomarara panguva yapfuura kusarudzo dza2008 vakaponda vanhu vakaita vanhu zvirema vachivhuna makumbo vachidimura maoko vanhu ivavo vanozivikanwa ngavasungwe vapinde mumanjere tochizoona kuti zvechokwadi vamunangagwa vanorevesa pakutonga kwavo.